graduated in the history in Otonakiza. Kanavachili celebrate upon my president Maviri Akashawa Mumwezi wa February. Rikutanga ndi President Washington vaivaivo first president ye America payakawana kuzvitonga kuziri kubva kuma British. Wechipiri ndi Abraham Lincoln akazvarwa mazuva gumi after George Washington. Anova ndiye akabatsira kupedza hondo yakanga iripo panhau yeslavery. Saka mazuva aya akatanga ari kucelebrata vavatera vawashington, asi nekufamba kwemakore razova zuva rekupemberera zvikuru zvakaitwa nemapresidents emuamerica. Ini mutungamiriri wandinonyanyisa kucelebrata muamerica ndiva Jimmy Carter. Kana vanoziva history yedu zvekare yezimbabwe vanoziva kuti vaJimmy Carter ndivo vakanga vari president Zimbabwe payakawana kuzvitonga kuzere. Ndo vakava mumwe vanhu vakaextenda roko rwavo kuti ngatibatsirewo Zimbabwe zvayawana independence kudai. Asi ndanga ndichingotarisawo pasocial media ndikaona kuti ruzhinji rwevanhu kuda zvokuenderana nevanhu vandofollowa inini, andisati ndaona vari kuti kune mutungamiriri wenyika vaDonald Trump, Happy President's Day, Mr. President, vazhinji vanenge vari kuvanyomba. Andisati ndambonyanyisa kuzviona zvakadai nemakore angu ekugara muamerica.
Isu vekuzimbabwe tingadzidza chinyi nezuva iri?
Sezvo tava nefomer president, I think zvakakosha kuti tifunge kuti tichazopembedza zvakanaka zvakaitwa navamugabe sei. Ndinoona sekunge ndo zvinoita holiday iyi kuti maamericans vanonzwisisa kuti vatungamiriri vavo venyika vaiita zvimwe zvinhu zvakashata zvakawanda kunyanya panyaya yeslavery, asi vanoziva rimwe chete ravanosarudza kurangarira zvakanaka zvavakaitirwa nevatungamiriri vavo vakasiyana siyana.